manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 5 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekuchiredzi vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo yavari kunzi vabve nehurumende kuitira kuti kambani yeDen Dairy itore minda yavo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa votaura pamusoro pemabhazi matsva ezupuko. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weNational Constitutional Assembly Vallabh Mao Maduku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevasere 2688 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose pazviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere 30658. Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevatatu 1483. Vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi maviri nevatatu 36223. Ukuwo vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 33632. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nezana nevasere 1108. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoburitswa tatopedza kutepfenyura chirongwa chino. Urongwa hwehurumende hwekuda kugarisa patsva vanhu vekuchiredzi hwokonzera mutauro mukuru. Vagari veko vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavo idzo hurumende inoti yakapa kambani yeDen Dairy kuitira kuti irime sora remombe dzemukaka dzekambani iyi. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa mugwaro rayo reGovernment Gazette nemusi wechishanu chapfuura kuti vanhu vanogara kuchilonga muward 6 neward 8 vanofanira kubva munzvimbo idzi kuitira kuti minda yavo ishandiswe seminda yekurima sora remombe nekambani yeDen Dairy. Asi vagari vemunzvimbo iyi havasi kufara nedanho rehurumende uye vari kupikisa izvi. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaLivingston Chikutu vanoti hurumende haina kunzwa pfungwa dzavo isati yatora danho iri. VaChikutu vanoti chinosuwisa ndechekuti mumiriri wavo muNational Assembly vaDanford Masia veZANU PF vari kutochichidzirwawo nehurumende panyaya iyi.
Tiri kuti hurumende yakaita izvozvo but hatina patakambogara pasi nehurumende tikawirirana. Hurumende kana ine zvainoronga inofanira kuziva kuti hurumende vanhu vanhu hurumende zvikangowandira kusaidi 1 haisatiri hurumende. Nesuwo tikaitawo zveduwo sevanhu tiri toga hatisiriwo hurumende. Saka panofanira kuva nekutaurirana tourirana tourirana tikakundikana munhu ukarambwa nemusikana bvuma kuti ndadii ndarambwa.
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remasvingo Center for Research, Advocacy and Development vaEfraim Mutombeni vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nezviri kuitika kuchilonga, kuchiredzi uye sangano ravo rari kushanda nevagari venzvimbo iyi kuitira kuumisa hurumende pane zvairi kuronga kuita. VaMutombeni vanoti nyaya iyi yasvitswa kumagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Uyezve isu sesangano tichatora hurumende kuenda kumatare kuti zvayakaita hazvisi pamutemo. Kana ichida kubvisa vanhu vekwachinonga, ngaitevedzere zvinodiwa nemutemo, ngaitevedzere konstitusheni yetu yenyika kuti vanhu ava vane maraiti avo. Vanhu avo varipo pavakagara ipapo, ndo pane makuva emadzitateguru avo. Vanhu avo vanoda even consultation. Hurumende yaiye yakakunza kuta vanhu ava.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yave mumaoko emagweta avo.
Pari zvino ingori nyaya yekungodhimbisa kana kufaira kudare kuti timise kubviswa nechisimba forced eviction wevagari vekuchilonga. Zvino zviri kutirwadza seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti Zimbabwe yatadza, hurumende yedu yatadza kusiyana nezvaiitwa makare.
VaMafunda vanoti magweta avo akatomboenda kuchilonga kubvira pakatanga nyaya iyi gore rapera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga pamwe nemakurukota ehurumende anosanganisira vaJulai Moyo navaEzra Chadzamira vakatomboenda kuchilonga vachikurudzira vagari veko kuti vasuduruke kuti paitwe mabasa ebudiriro. VaChadzamira vanoti hurumende nekambani iyi vachabatsira vanhu vachabviswa paminda yavo.
Asi vanhu ava vamuka zvokuindisa kune imwe nzvimbo, vanenge vari imomo muchuma ndo the first beneficiary kubenefita kurusen production. Vane vane minda yavo yavanenge vachirimikwa imomo nekambani inenge yauya iyoyo, vachirimikwa ruseni yavo, vozoita imwe minda yavo yavanorimikwa food security.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatakadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ari kuitwa munzvimbo ipi. Asi mutevedzeri wemutauri weNDC Alliance vaClifford Shachwayo vati zvinosuwisa kuti hurumende iri kuronga kudzinga vanhu pekugara asi isina kuvapa kwekuenda.
Maitiro aya ase kutanga vakamaita kuchirizi, vakamaita kuchisumbanje, vakamaita kubachiadzwa vachibvisa vanhu kuti ivo vabhenefite kuvabvisa vanhu vagari vepo vakupira munhamo vachitambura vachinonga shosho nemuromo. Saka ZANU-PF yati yatiratidza kuti ibato rinovenga vanhu, ibato risinei nekuti vanhu vasimukire munyika yeZimbabwe.
Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaKutsi muna 2004 uye imwe kambani yekuEurope Spear Capital ine upfumi zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27%. Gore rapera Den Dairy yaive muhurukuro dzekubatana nekambani yeDairy Body Holdings Limited uye hurukuro idzi dzichiri kuendera mberi. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaDarren Kutsi, Mai Cheryl Kutsi naDaryl Archibald. Sangano ravana chipanga mazano munyaya dzekutevedzwa kwemitemo reVeritas rinoti pane zvakawanda zviri kutadza kuzadziswa nehurumende isati yabvisa vanhu vekuchiredzi ava, kusanganisirawo zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika pakutamiswa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura mabhazi matsva makumi mashanu ayo achange achishandiswa neZupco kutakura veruzhinji. VaMnangagwa vati Zupco yava nemabhazi mazana maviri negumi nemaviri, vakatiwo hurumende ichaenderera mberi ichisimbaradza kutakurwa kwevanhu kwakanaka kuburikidza nekuva nemabhazi akawanda mumigwagwa. VaMnangagwa vakurudzira vakuru veZupco pamwe nevashandi vekambani iyi kuti vabate zvakanaka mabhazi matsva aya. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kutarisira kuunza mamwe mabhazi achashandiswa kumaruva kuitira kuti vanhu vasanetsekane nechekufambisa Amai mutsvanga vati mabhazi aya achabatsira vanhu vazhinji uye achabatsirawo pachirongwa chekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 sezvo mabhazi ezupuko achitevedzera urongwa hwekuchenesa mabhazi vanhu vasati vakwira mabhazi aya pamwe nekutora temperature yemunhu asati apinda mumabhazi aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Unoziva kubva pakapinda President ED Munangagwa nehurumende yavo chavakanyanya kutarisa kuona kuti tingawandise sei mafambiro evanhu nokuti nyaya yemabhazi kuti angawande. Munoziva kana mabhazi ariwo akawanda tinobvisa zvimota zvakawanda zvidikidiki zvinenge zvichifamba zvinobatsirawo kuti hatipolluti air mabhazi. Saka president wedu ndonyaya yavakanangana nayo yekuona kuti kutransport vanhu vese vanoda kufamba nemabhazi wawana transport nenguva iripo. Dzimwe nguva zvinorwadza zvikuru vanhu vanopedza mabasa vachitora nguva yakareba zvikuru kuti vasvike kumba. Saka naizvozvo aya alonjwa nhasi aya achikomishinwa nhasi ipati yemabhazi mamwe akawanda pane urongwa hwapurezidendi nehurumende kuona kuti mabhazi auya akakwana.
Mabhazi aya achange ari kufamba mumadhorobha chete here kana kuti pane humwe urongwa?
Hatisi kutarisa mumataundi chete asi kuti tikutarisawo nemabhazi ekumaruwa nekuti vekumaruwa vanoshupikawo panyaya dzekufamba. Saka naizvozvo 50 auya ipati yevakawanda acharamba achiuya neakauya aripo kudhara kuti vanhu vedu varege kushupika panyaya dzekufamba. Saka transport solutions dziri kuuya nehurumende nekuti tinoziva kuti vanhu vedu vazhinji vaiona vakaturikidzana mukamota kadikidiki vakazara imomo manje kunyanya necovid ino yatiri maprotocols anotaura nezvesocial distancing hasizogoni kuitika kana muri mukamota kadii kana asi kana muri mubhazi social distancing inogona kudii kuti iitwe so that tinoramba tichidzikisa nhamba dzevanhu vari kurwara nechirwere checorona ichi.
Takamira ipapo panyaya yecovid-19 pane zvirongwa zvamuinazvo here zvokuzodzidzisa vemumabhazi iwaya kuti vachabata sei vanhu?
Izvi it's an ongoing thing kudzidzisa vanhu vese vano vari mutransport. Ndosaka makaona kuti mumataundi mabhazi anotoenda through Zupco kana une private bhazi rako unoenda nekuZupco upinda ikoko nekuti kune zvinoita zviri kutrainwa ikoko and also mameseji ekuziva kuti vanhu vachipinda vanotorwa temperature and mabhazi acho anoramba achingodisinfectwa kuona kuti kana mapinda utati chiwana hugofa ndo zvinhu zvekuramba zvichingodzidziswa izvozvo nokuti senyika tinofanira kuonawo kuti apinda akapfekawo mask zvese izvozvo nokuti senyika Zimbabwe yaita hayo zvakanaka. Tinoda kutenda vana vemuZimbabwe vamira pamwe chete nehurumende yavo tichitarisawo zvevo zvinotaurwa neWorld Health Organization kuti nyaya dzechirwere checorona ichi tirwise senyika takabatsana nekuti hachisi chinhu chehurumende kana kuti hachisi chinhu chanhingi asi kuti chinhu chirwere chakauya chinobata tese. Saka tofanira kubatana pamwe chete tichifamba.
Avo vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vanoti America iri kufara zvikuru kuti nyika dzemuEurope dzabvisa chisungo chebazi reUnited Nations rinoongorora nyaya dzezvombo zvenyuclear dzikashoropodzawo Iran nekusatevedzera kwayo zvinodiwa mukuongororwa kwezvombo zvenyuclear. Chikwata chenhengo dzedare reCongress muAmerica chiri kushanyira muzinda weAmazon.com muAlabama chichipa rutsigiro rwevashandi vekambani iyi vari kuvhota vachiti vanoda here kana kuti kwete kuti nhengo dzavo dzinge dzichimirirwa nemasangano anomirira vashandi. Kwemakore anodarika zana, zuva revanhukadzi pasi rose rinocherechedza makore ose pachipembererwa mabasa ari kuitwa nevanhukadzi pasi rose pamwe nekubudirira kwaari kuita madzimai munyaya dzekurwira kuenzaniswa kwekodzero pakati pevanhurume nevanhukadzi. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa zvichitevera kuburitswa kwegwaro yeongororo yakaitwa neUnited Nations iyo inoratidza kuti madzimai zvikuru asiri echichena ari kushaya mabasa zvakanyanya pasi rose. Nasi Studio 7 irikuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumapato avo pamwe nemunyika. Muhurukuru yedu yanhasi tiri kutaura nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku, ava vanoti hapana chakaipa kuti hurukuro dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika dziitwe pasi pePolitical Actors Dialogue. Kunyange hazvo mapato akaita seMDC Alliance neMDCT ari kuti uku kutungana kwembudzi. Blessing Zulu weStudio 7 atanga nekubvunza vamadhuku nezvenyaya yenhaurirano.
Nyaya yekuti nhaurirano dzoitwa papi Pollard here kana vamwe vasoda kupinda muPollard haisi nyaya yakakura maningi. Zvino titarise kuti chii chinombonzi nhaurirano. Kana kutaurirana kuri kwekuti tiri kuda kuti nyika yedu ienderere mberi, ane pfungwa dzaanoda kuisa patebhu oti aiwa ndinofunga kuti zvinofambe ngatidai, ndinofunga kuti zvinofambe ngatidai, haifani kuita nyaya yemanii kuti mataura muri kuPollard here kana mataura muri kupi. Pollard isangano revamapato ezvematongerwo enyika, mapolitical parties, anozviti mapolitical actors, haisiri sangano revamwe vanhu vese veZimbabwe.
Saka vose ava vamwe vanozosangana kupi muzvinafundo Maduku?
Vanhu vese veZimbabwe vakafanana nemachechi, matrade union, sangano remadzimai, masangano emayouth, vanhu mafarmers, mabusiness, anofanira kuti apindewo munhaurirano dzekuti nyika inofamba sei. Ivavo vanokwanisa kunge vachitaurawo vari pavanenge vagadzirirwa kuti aiwa imimi tosangana nemupakati. Saka ndofunga kusafunga kwakanyanya kwevanhu vanongoda kuti paite kungonetsana chete kuti handipindi muPollard, ndinopinda muPollard. Kutadza kutaura ikoko. Kana munhu ari political party, uri bato rezvematongerwo enyika, handioni chaungada kuti usatsaura nevamwe vanoita zvematongerwo enyika, because hakuna munhu anoita zvematongerwo enyika akakosha kudarika vamwe. Zvematongerwo enyika ndingasvanza nemachechi. Ukati mimi nechechi yenyu yakati havane chechi, haukwanisi kuti aiwa yedu chechi ndo inonamata Mwari chaiye chaiye. Ndinozviona zvinoitika kune mamwe chechi akadaro, asi vanhu vakadaro vanenge vasingadi kushanda nezvakana. Saka ini sekuona kwangu, kana vanhu vari mapato ezvematongerwo enyika vachida kutaura nevamwe vezvematongerwo enyika, vanofanira kupinda muPollard.
Sei Pollard yakakosha?
Chinoitwa nePollard ndechekuti kuPollard ndokunouya mutungamiriri wenyika, anouya kuPollard ikoko. Saka naiye uchida kutaura nemutungamiriri wenyika, iye mutungamiriri wenyika oti aiwa kana uchida kutaura neni uya ndionane newekuPollard. Iwo kuti handiuyi ikoko, uya tionane. Unenge usingadi zvekutaurirana nevanhu. Ngatiti iwo Blessing uri kuda kundionai, ndoti aiwa Blessing uri kuda kundiona, uya kuofisi kwangu. Kana uine chido chekundiona, ndaanzawo kuti kana uchida kundiona uya kuofisi kwangu, and kuti aiwa ndoda kuona Profesa Maduku zveshuwa. Ah, unotouya ka. Haungati aiwa Profesa Maduku ndikuonai kuofisi kwenyu, uyai kwakati. And uri kutora 2 years, 3 years, uchitonesana netu vanhu vanga usingadi kundiona. Saka patinoti Pollard, munhu wese anoda kutaura naMnangagwa, Pollard ndiyo nzvimbo itori easy. Ukangoya kuPollard Mnangagwa unomuona. And yet ava ndazvo kutaura ndati kutaura naMnangagwa, iye Mnangagwa kuPollard hariko, haanetsi kutombomuona kana kuri kuPollard. Ndo saka tichiti vanoda zvekutaura naMnangagwa zviri zvematongerwo enyu, muri vematongerwo enyu, uya kuPollard. Asi vamwe vanotaura naPresident Mnangagwa vemabhizinesi, manzwisiro andinoita ndeyekuti ivo vegovernment naPresident wavo vanofambira vachienda kunoona sangana nevanhu ivavo kunzvimbo dzavanenge vari.
Ko, muri kutiwo kudini nyaya yemabai elections yanetsa iyi, vamwe vachiti ngaaitwe, vamwe vachiti ngaambomira kuitwa?
Nyaya yemabai elections ai yakatogadzirwa mubumbiro remutemo renyika muconstitution. Constitution inotaura pachena kuti kana paita kuti munhu hapo muparlamendi, panofanira kuitwa by election. Saka isu NCA tinoti mabai election ngaaitwe. Kumira kwaanga akaita sokuzwisa kwatinoita, anga akamira nenyaya yekuti kune COVID. Saka zvecovid zvaionekwa kuti pakati kwamaelections nezvinoitwa panguva yesarudzo iyaya, tinokwanisa kuti chirwere chinge chichipararira nenyika yese. Saka iwo zvauri kubvunza zvekuti taona kunge zvatidzikirei, vanhu havafani kungogara vakangomukira kuti mangwana tichienda kubva election.
Mungatsanangurei here apa, munorevei?
Mabaelection ngazo itwa zvanyatsoonweka kuti zvinhu zvakuchifamba zvakanaka. Saka hatifanongoti nekuti harilaxa lockdown. Mangwana takuita by-election. Ipapo sesangano re-NCA hatiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato re-National Constitutional Assembly, muzvinafundo Love Moma Duku, vachitaura vari parunhare, vari muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato re-MDCT, vaDouglas Togarasei Monzora. Magaterera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Vateveri vemitambo yenhabvu netsiva vanoti havasi kufara nedanho rehurumende rekusabvumidza kutangwa kwemitambo munyika zvichitevera kunyevenetswa kwakaitwa zvino nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vateveri vemitambo ava havasi kufara nedanho iri vachiti zvikwata zvemitambo yakaita senhabvu zvakachifanira kupihwawo mukana wekudzokera munhandare. Chiri kunyanya varwadza ndechekuti hurumende yavharira panze mitambo iyi asi ichitendera magungano evanhu vanosvika 50 izvo vanoti zvinoteve nenjodzi yakanyanya mukupararira kweCOVID-19. Munyori wezvemitambo Leopold Munende ari kubvunza kuti mitemo yeWorld Health Organization iri kuteverwa neZimbabwe yakasiyana here neiri kushandiswa nedzimwe nyika sezvo muZimbabwe musina nhabvu kune dzimwe nyika ichibaka moto. Leopold Munende, Shona Act 1. Hurumende yatendera mitambo isina kusangana kwakanyanya yakaita tennis, cricket, mijawo yemabhiza, yemotokari, yemabhasikoro, kumhanya, kutuhwina nemitambo yefuti asi yaramba kudzora nhabvu netsiva mudzinhandare. Aimbotambira Arcadia United neBlack Aces, Danny Jim anoti ari kudawo kuziva chikonzero chaita kuti hurumende irambe kudzora mutambo wenhabvu. Danny Jim, Shona Act 2. Asi gwaro rabva kuhurumende rinoti vachatendera chete nhabvu kutambwa zvekare kana zvikwata zvemuno zvabudisa urongwa hwakadzama unoratidza kuti zvinokwanisa kuzvidzivirira zvakakwana kubva mukupararira kweCOVID-19. Mukuedza kuzadzivisa izvi, vePremier Soccer League vaumba komiti yemadhokotera 10 kuti ivabatsire mukutevera zvirikudiwa nehurumende kuti nhabvu idzoke. Pamusoro pezvo, vePSL ava varonga kuti vatambi vese vari muzvikwata zviri mugungano iri vaongororwe utachiona hwecoronavirus muzvipatara zvehurumende mitambo isati yadzoka. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yatenderwa kudzoka polo, archery, triathlon, rowing, badminton, tsoro negorofu, kwete volleyball kana basketball. Mumeririri weWorld Boxing Africa Association muZimbabwe vaGilbert Mnetsi vanoti kusatambwa kwetsiva munyika kuchaita kuti vatambi vemuno vatorerwe mabhande avanawo sezvo pane nguva yakatarwa yekuadzivirira. Mutambo waCharles Manyuchi wekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Organization wangafarira kuitwa muHarare mangwana wambomiswa. Manyuchi angafarira kurwa naMohamed Sebiala wekuUganda vachirwira zvekare bhande reWorld Boxing Africa Association.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Dumalana, mumanzi wechikomana chepaBotswana apa, V. Mapezi, akabatana nechikomana chekumusha, Dr. Tawanda, uchuya kwamuri, uchibva kuno ku Studio 7, iri muWashington DC. Sezongo yadi yapera regaiti mbotarisa, zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vekuchiredzi vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo yavari kunzi vabve nehurumende kuitira kuti kambani yeDen Dairy itore minda yavo. Manzwa gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vachitaura pamusoro pemabhazi matsva eZupco. Nhasi taita hurukuro nemutungamiri weNational Constitutional Assembly, vaLove Mo Maduku. Mangwana tine hurukuro zvakare nemutungamiri weMDCT vaDouglas Togarasei Monzora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare mangwana manheru.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.